Mangwanani hakanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 14, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi vatori venhau vari kutarisirwa kuita musangano nevamwe vakuru muhurumende kuzeya mamiriro ezvinhu mukutorwa kwenhau munyika. Sangano reHarare Residence Trust rinoshora kurambidzwa kwaitwa vanhu kushandisa magetsi mukudziisa mvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau pasi pegungano reMedia Alliance of Zimbabwe nhasi vari kutarisirwa kuita musangano muHarare nevamwe vakuru muhurumende vachizeya mamiriro ezvinhu mukutorwa kwenhau munyika. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimbaradza kodzero dzekuti mazwi evanhu anzwikwe. Vatori venhau vanoti vari kuda kuti hurumende ivandudze mitemo yekutorwa kwenhau, asi vachitaura nestudio 7 gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yakatotanga kuita zvose zviri kunzi nevatori venhau hazvisi kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vanoona nezvemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vanajo Nyamutumbu.
Musangano uyu wakanangana nechirongwa chiri kuitwa chekushandurwa kwemitemo inoona nezvekufambiswa kwemashoko nekodzero dzavanhu kuti vange vachiwana information uye vange vachitaura zvavanofunga mairano ungava nematongerwo enyika, ungava zveupfumi, zvingava zvakasiyana siyana. Saka isu sevatori venhau tinoungana gore negore tichiona kuti nyaya dzikuitika mukufambiswa kwemashoko zvemhingamupidzo nezviri kuita kuti zvive nani ndezvipi, togara pasi nehurumende tichipangisana mazano kuti zvinotoita sei. Ivo vehurumende vachitipa mufungo wavo kuti zvavari kuona basa redu tichiita ivo vari kufunga sei, ndepapi pavachasunungura. Isu tichitaurawo zvatiri kuona kushanda kwedu. Donzvo riri kungoti paremekedzwe dumbure remutemo redu, uye vanhu vawane zivo inoita kuti kurarama kwavo kuve nani, uye kunoita kuti vange vachiziva zviri kuitika munyika mavo.
Saka kubva kuhurumende ndevapi vamuri kutarisira pamusangano?
Kubva kuhurumende kudare reparamende kuna Honorable Prince Dubeko Sibanda, vanova chairperson, vanova pachigaro wezvebazi rekufambiswa kwemashoko uye nezvekutepfenurwa kwenhau. Kwozoita kubazi rekuexecutive kugovernment uko kune tina permanent secretary vaNick Mangwana, vanova permanent secretary vari zvakare mutauri wehurumende yeZimbabwe, ndivo futi vanoona zvakare nenyaya dzokuti nhau dziri kutepfenurwa sei, vanhu vari kuwana here zivo pamusoro pezviri kuitika munyika, uye ndo vanoona zvakare nekuda kwesection 61 yebumbiro remutemo wedu iri mairirano nemuchirungu yatoti free expression kuti vanhu vari kunyatso buritsa here pachena mufungo wavo vasingatye, vasingavhundutswe, vasingasikishidzirwi. Saka ndeni tine wekupedzisira kubazi rehurumende this time kucommission tina vamahoso vachauya vakamirira Zimbabwe Media Commission inova imwe yema commissions atinoti chapter 12 institutions anosanganisira nana electoral commission, human rights commission, national peace and reconciliation commission, iwo ndeve media commission. Saka naivo vachauya vachipanga mapfungwa. Saka kudivi rehurumende ndo vachange varipo vachisangana navatori venhau. Isu kuvatori venhau tichingewo takabatana kudaro.
Saka chinangwa chenyu ndechekuti muite sei apa?
Chinangwa chedu chikurusa tine zvinangwa zvitatu. Chokutanga, tiri kuda kuti isusu mukupera kwemusangano uku tive nechitsidzo chinobva kuhurumende chichakabatana nevatauri venhau kuti mitemo wakaiswa usati wabuda muparamende wakaiswa kuti ubvise aipa unova Freedom of Information Bill neZimbabwe Media Commission Bill kuti uchinjwe zvauri izvezvi, nokuti zvauri izvezvi hazvina kunyanya kusiyana nezvanga zviri mumutemo wataiti wakaipa uyu.
Vanoona nezvemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari vanoshishikana zvikuru nematano anonzi atorwa negurukota rezvenhando dzemoto vaFortune Chasi rekurambidza kushandiswa kwemagetsi mukudziisa mvura. Izvi zvinotevera mashoko aburitswa nebepanhau reHerald ekuti vachasi varambidza kushandiswa kwemidziyo inoshandisa magetsi kudziisa mvura uye kuti vadzikawo mutemo unotara maisiro pamwe nekuwaniswa kwemarezenisi ekushandiswa kwemidziyo inoshandisa simba rezuva mukudziisa mvura kana kudziya. Mutemo uyu unonzi uri mustatutory instrument 235 of 2019. Studio 7 yakundikana kubata vachasi kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi vashumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende haifanirwe kudzika mutemo pavanhu vanenge vachikwanisa zvavo kutenga magetsi ekushandisa avanoda.
Chinofanirwa kungoitwa nehurumende kuwaka yatingati nhaurirano nevanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe wasati wangodaidzira kuti ndaisa mutemo. Kuisa mutemo hakushanduri tsika nemagariro ewanhu. Vanhu vanenge vaine mari dzavo vari kudziisa mvura dzavo vachishandisa mahita, vachishandisa magiza avo, vachishandisa zvimwe nezvimwe zvavanazvo zvinoshandisa magetsi. Hurumende haifanirwi kuti kana yasvika pakuti yakundikana kuita mamwe maservices yogadzira mutemo wekuti zviite sekuti ndiwo wavo mutemo, ivo vachiziva kuti inyaya yekuvhara kutadza kwavanenge vaita. Uyu mutemo uyu hauna chaunobatsira kana hurumende isati yasvika pakuti inovimbika pakutaura kuwanikwa kwemagetsi uye kushandisa kwemari nezesa.
Asika vashumba, chinhu chinozivikanwa nevanhu vese muZimbabwe kuti magetsi ari kunetsa nekuda kwekuti mvura yaderera kudhamu reKariba. Hamutambire here kana pachinge pachiiswawo nzira dzekuchengetedza magetsi mashoma ari kuwanikwa iwayo?
Nzira dzekuchengetedza magetsi dzinotangira pakuve nenzira inoenzanisa vanhu vose, vapfumi nevarombo. Vanhu vari kushandisa magetsi muZimbabwe havasi kutorwa nechikero chakaenzana. Vakuru vakuru muhurumende nevakuru vakuru vemasangano ematongerwo enyika vane zvikwereti zvinoita zviuru nezviuru zvemajora zvavasina kubhadhara kumakore ese kusvikira muzuva ranhasi. Saka isu chekutanga kuti mari yacho yekuti zvesa igone kuita basa inofanirwa kuwanikwa kune ko vakuru nevanhu vari muhurumende, nekuti vanhu vari kunyanya kukanganisirwa nekushaitwa magetsi varombo vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji. Asi mukaenda kumalow density, vanhu vazhinji vanenge vaine magetsi, uye kana vachinge vasina magetsi acho vane mari yekutenga masola, zvinoita kuti kunyangwe wakatadza kubhadhara zvikwereti zvekuzesa, vane maoptions akawanda. Uye zvinhu zvacho kana vachizvipinza munyika muno, kuisanga nekunyanya vakuru vehurumende, vanozvipinza mahara wasingabhadhariswi mari inobhadhariswa weruzhinji. Saka kunyangwe hazvo iri nzira yakatarisirwa kuti ingarerutse dambudziko rekushandiswa kwemagetsi, chinhu chikuru chinofanirwa kugadziriswa chekutanga ndechekuti kuna hwange uko nekwese kutambo dzemagetsi kunofanirwa kunge kuchishandiswawo zvechimanje-manje technology, nekuti wagone kumonita matransformer oil ari kunzi ari kungobiwa.
Ko, kurudzira iri kuitwawo nehurumende yekuti vanhu vashandise magetsi ezuva kana sola, tinoona kuti patoone mutemo wavakaisa westatutory instrument 235 of 2019 unobata nyaya dzekuiswa kwemagetsi esola iwayo.
Kuwanikwa kwemagetsi ezuva chinhu chakanyanya kunakisa, asi tikatarisa zvinhu zvesola zvave kudhura. Mapanels, mabhatiri acho, mainveta, zvinhu izvi zvave kudhuriswa zvakanyanyisa zvekuti vanhu vashoma vanogona kuzvitenga. Ukatenderera munoona kuti vose vanotengesa magadgeti ezvemagetsi ezuva vanoda mari yekunze, maUS dollar, inove mari isiri kubatika mune vazhinji. Uye hurumende yacho iri kufanirwa kunge ichiwandudza kuti zvinhu zvesola zvacho zvinge zvichinyanya kugadzirwa. Tine Harare Institute of Technology, inofanirwa kunge iriyo iri kumhanya nehurumende vachibatsidzira kugadzirisa kuti zvinhu zvirerukire veruzhinji.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, vaNelson Chamisa vanonzi havachakwikwidza kuti vaEmerson Mnangagwa mutungamiriri wenyika zviri pamutemo, izvo zvinonzi zvichabatsira mukuitika kwehurukuro pakati pemapato avo. MuNewsday mekare, mushure mekuona kuti vanhu vazhinji vave kurega kuvhota, sangano reZimbabwe Election Support Network riri kukurudzira kuti veruzhinji vadzidziswe kukosha kwesarudzo. MuDaily News mune nyaya inoti paramende inoda kutongesa makurukota ehurumende asingauye kuparamende kuzobvunzwa mibvunzo nenhengo dzeparamende. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yarambidza kuti vanhu vaise magiza mudzimba dzavo, asi ichiti avo vagara vainawo mudzimba dzavo vanogona kuenderera mberi vachiashandisa. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Shamarare makadi yenyu veStudio 7 vese, ndinotokanganwa kuvadoma nemazizavo nekuti vakawanda. Ndinokutendai nekuburitsa zvamunoburitsa, asi ndafara zvikuru kana zvechokwadi kuti isuwo machinja taane nhasi yedu, taane redhiyo yedu. Aiwa, ndafara. Zita rangu ndiri muchinja, kuratidza kuti ndiri kufara zvikuru kuti akunzwa zvinhu zvakanangana nesu manje pasina kunyeperwa. Thank you Studio 7, ndokutendai.
Makadi yenyu paStudio 7, ini ndiri Nani, ndiri muBotswana. Nyaya yemaafidavit yanga isingasenzi, unoona kuti mai vanonzi vaita afidavit pabirth certificate remwana zita ravo chairo riripo zvinotaridza kuti ndimai vacho asi panodiwa affidavit yababa yekuti mwana aende kunoona baba kwavari. That system doesn't work really. Iye zviri nani zvavaita izvi. Ndinonzi Paul riripo paBotswana. Vagona, vagona. Ngavatarise bedzi kuti zvinhu zvakajeka. Munhu ari kufamba nemwana mubereki nekuti zita rake rinenge riripo papet certificate. Andatendawo.
Makadi zvenyu ndafara fani kupinda pachirongwa chino. Havatoita hawo vatobvisa mapepa iyayo. Zvanaka zvino. Asi dai munangagwa uyo achibva ake pachigaro azvitadza. Aiyaya azvitadza. MaZimbabwe naku nonga sose nemuromo. Dai angeri nguva yana Mugabe iya tiri kufara maningi. Asi ngachibve zvake.
Ndinokwazai vana jonga kana mire nemana tate muti ponyuze chokwadi. Ndoda kutaura zvangu pamusoro pemadhokotera zvinoitwa negovernment yedu ichidzinga madhokota. Asi kuti ivo havana solution yekuti vanodzinga madhokota vachisiyisa mamwe. Tarira izvo zvanhu ari kupera vachihwara vachifa kuzvipatara vana ivantu kana vakahwara vanopuruka nendege umanya vaenda kumhiko kwenyika vanorapwa woko vaya vasingarapwi muzimbabwe. Zvinondibata bata chaizvo. Kana vanokonawo kutonga ngavachingopa mwana kuti vanogona kutonga vanhu vaite basa because vari kutikwadzira nyika. Nezita rinoitwa Masunda ndiri pano paSouth Africa.
Makadi Studio 7. Ini zita angu haningatauri asi ndinoda kutaurawo pamusoro pevatungamiriri veda. Ngavatinyare vamunangagwa kozi kuti unzi mutungamiri hunge huchi vanhu tisu ndokuti anzi mutungamiri munangagwa. Saka manje kana ukauraya vanhu vacho vaunotungamira unozosara uchitungamirani. Kunyange anga ava sabhuku yakapedza vanhu vemuraini achiuraya kana ari muroi unozosara ari sabhuku achitunga ari sabhuku wani kana vanhu vavo. Ngavati nyare zvavanoita izvi.
Tinokukwazisai vashamarari vepastudio 7. Ndichiti makasimba here ini ndinowiswa matimba ndiri muguta reHarare. Ndinokukwazisai vanamukoma T Wande Jonga, vanamukoma Blessing Zuru nevamwe vese zvichiti pamberi nebasa. Ini ndine mubvunzo mukuru zvikuru maererano nenyika yedu yeZimbabwe. Tikatarisa kugadziswa kweupfumi hwenyika tine vanhu vane mazita makuru vanhu vakaita fanaka vana Muturi Ncube, vana Mangunja, vanozviti vana Muzinafundo vakadzidza munyika dzakasiyana siyana nevamwe vapi vemazano kuvaraBZ vane mazita anotyisa zvikuru tikavatarisa maererano nenyaya dzezvemari nekugadzira nyika. Kuti havazvionawo here kuti vanhu vari kuchema venyika nemapolisi dzavo avaya vavanobaplaya vachifunzira kuti vari kuita kuti vanhu vararame bat vachitouraya vanhu. Saka naizvozvo dai Mwari aitinzwa kuti mashoko ayapindewo mupfungwa dzavo kuti vanoda kuti vanhu vararame here kana kuti vafe nemaitira avanoita iyayo.
Makadini vashamarari vestudio 7. Ndoda kukwazisai nemufaro mukuru nebasa ramunobata guru panhefenyuro. Ko ndiyo nhefenyuro yedu zveiyoyo. Munhu wese womuZimbabwe akutoteerera Studio 7. Takanga takarashika tose tisingazivi kuti Studio 7 ndo inobudisa nhau dzose. Tichingovharwa neZBC hapana kana chavanotiudza kana wani. Saka toda kutotenda imi nebasa ramunobata. Handidi hangu kutaura zvakawanda asi basa ramunobata rakakura zvikuru. Motiregereravo nokuti taitokufungirai kuti studio iyi inotengesa. Zvino takazozviona kuti hamuna divi ramuri kutaura makarerekera. Saka toda kutenda ipapo. Batai basa renyu zvakanaka, rakanakisa, ende hamuna kwamakarerekera. Saka basa renyu toda kurikudza zvikuru. Rambai makadaro, Mwari akiitire nyasha. Ndinotenda.
Bazuva ivashamarari vestudio 7. Zita ndinoitwa Dziva. Ini ndiri kuda kuvhunza kuvamiririri kana kuna president weZanu PF kuti kuhurumende yenyu nehurumende yaivapukare yavachena yamakaindira kuhondo kundorwisana nayo kuti mutore kuti kodzero dzevana veZimbabwe dzibudiswe pachena dzitevedzerwe masiyana papi navo. Alright, nasi madokta ari kuchema kuda kubetsera vana veZimbabwe tinoda nekuti vabereki ndevedu asi tinokumbira vocheuviri kubva kwemuri imi mapresident kana varungu vedu kana kuti vetinoshandira munoti musataura izvezvo wataura unodzingwa. Toti tiri kukumbira vokuita strike munotitendedza asi pasina nguva munotirambidza kana tikaita munotirova mouraya. Saka masiyana papi nehurumende yavachena nekuti ndozvayaita. Takafara tikati nyika yava mumavoko edu vanhu vatema, pfungwa dzedu dzakafanana, tairwadzwa pamwe asi ike zvino totoona kuti mwana wamai ndiye watopanduka ndiye wotouraya kudarikidza maurayirwo ataitwa nevachena. Tochemerepi kana imi musingatidaviri? Tichazviudza ani zvichemo zvedu kana imi muchiti touya kuzokuudzai mutongo wenyu kurova kana kuuraya? Ade machinja matongere enyu, chinjai matongere enyu.
Aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanomwe vafa, vamwe vanomwe vakakuvara muguta reKabul kuAfghanistan mushure mekuputika kwemotikari yange yakazadzwa mabhambi. Hurumende inoti zvinoputika izvi zvange zvakanangana neimwe kambani muguta iri. Kunyange hazvo pasati pave nevanhu vabvuma kuputisa mabhambi aya, varwi veTaliban vanofambidzana neIslamic State vanowanzo kuti ndivo vanoita izvi. America yazivisa kuti ichatarisisa patsva ukama hwayo nenyika yeSouth Sudan mushure mekunge nyika iyi yatadza kuumba hurumende yomubatanidzwa. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rinoti ragumbuka zvikuru nekutadza kwevatungamiriri veSouth Sudan pakutadza kwavaita kuumba hurumende iyo yaifanira kuumbwa nemusi wechipiri chapfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro nhengo dzedare reparamende muAmerica dzakavhunzurudza vamiriri veAmerica kune dzimwe nyika pamusoro pezvikupomera vaDonald Trump maererano nezvavanonzi vakaita kunyika yeUkraine. VaTrump vanopomerwa mhosva yekuedza kushandisa Ukraine nekuinyima mari yekutenga zvombo zvehondo kunze kwekuti vabatsira vaTrump nekuferefeta vaimbi vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden nomwanakomana wavo uyo aishandira imwe kambani kuUkraine. Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vaTrump vanofanirwa kuchenjerera nyaya iyi nekuti kwayave kuenda kungavasiya vasiri pakanaka vakapedzisira vabviswa pautungamiri.
Chatiri kuona ichi tasvika padanho rechipiri reimpeachment process kana kuti kuongorora udzamu hwemhosva dziri kunenerwa mukuru wenyika President Trump kuitira kuti dare revamiriri vevanhu kana kuti paramende yekuno inonzi Congress vagosvika pakubuda negwara rekuti mukuru wenyika, mutungamiri wenyika vane zvavakachikora here pamutemo, kana zviripo zvavakachikora zvozoita kuti vatongwe nedare reSenate, imo munozobuda mavhoti ekuti vodzingwa basa here kana kuti voramba varipo. Kuti vateereri vanyatsokunzwisisa, process impeachment inotanga kucommittee level, panenge pane zvabuda kana kuti zvanenerwa mukuru wenyika kuti achikora kana kuti araudzira mutemo. So munguva pfupi mwedzi mishoma yapfuura, komiti dzeparamende nhatu dzinosanganisira komiti yeintelligence, koita komiti yeoversight. Yeoversight ndoinoona kuti ndoyakanyanya kukosha pakomiti nhatu idzodzidzi. Yeoversight ndiyo inoona kuti mutungamiriri wenyika president ari kuita basa rake zviri pamutemo, uye mapazi ese ehurumende ari kuita basa rawo achiteedzera zviri mumutemo nebumbiro remutemo weAmerica. Kunoitazve imwe komiti yeforeign relations inoona nezvinoitika kunze kweAmerica nepolisi kana kuti gwaro remafambisiro ebasa reAmerica kunze kweAmerica. Makomiti iwayo anga achimboteerera achinzwa humbowo kune vane ruzivo nezviri kunenerwa vaTrump. Saka zvino paramende yekuno kana kuti Congress yasvika pachinhambo chechipiri chekuti zvichiitwa pachena vachibvunza zvakabuda mumakomiti aya, zvakubudiswa pachena vachibedza vadare vanga vachibvunzwa kana kuti mawitness aya kuti vataure pachena zvinonzikwa neAmerica yese nevanhu vese zviri pachena.
Chii chiri kupomerwa vaTrump?
Kunonenerwa kuti vaTrump vanga vari kutsvagurudza kuti vanenere mhosva vamwe vavari kukwidzana navo mune zvematongerwo enyika. Takatarisana na former vice president Joe Biden, ava vane mwana ane mhosva yaari kunenerwawo nemarepublicans kuti akange achibatsira vamwe vanoita zveuori kuukraine ikokoko. Apo nguva vaObama vanga vari president uye baba vake vaJoe Biden pavanga vari vice president, ndo pane bone of contention apa, ndo pane nyaya payakatangira.
Chinofanira kutyiwa navaTrump panyaya iyi?
Chinofanira kutyiwa navaTrump chikuru chaizvo ndechekuti Congress kana kuti dare revamiriri revanhu paramende yekuno ichabudisa pachena kuti vaTrump pane zvavaiviga, zvavaiita zvese izvi zvanga zviri kunze kwemutemo, uye vaida kuti zvivabatsire ivo pachavo semumwe wevanokwikwidza musarudzo yatakatarisana nayo gore rinouya yeutungamiriri hwenyika. Izvi tinozviona zvakare kumadhemokrats zvinosimbiswa nenyaya yekuti vaTrump pachavo neadministration yavo neWhite House vari kurambidza ani nani zvake anga ari munhaurirano dzaiitwa neUkraine kuti aende kuCongress achinopa uchapupu nehumbo hwezvakaitika nezvaanoziva. Vese vakarambidzwa navaTrump, vaTrump vakashandisa mutemo weinonzi executive privilege kana kuti masimba eupresidendi anorambidza kuti zvavanenge vataura muchivande zvokudyidzana nedzimwe nyika kana kuti zvine zvisingafanirwi kuzikanwa neveruzhinji zviburiswe pachena. Ukuwo kumadhemokrats vachiti aiwaka kuramba kwamuri kuita imi vaTrump kuti vanoziva zvakaitika vauye vazopa uchapupu mungava muchivande kana pachena, zvinoreva kuti pane zvamuri kuwandisa, pane zvamusi kuda kuti zvibude. Ndo panofanira kuchenjererwa navaTrump ipapapa kuti rina manyanga ariputirwe, zvichazongobuda chete. Kana zvabuda tichaona kuti pachakudubuka mikono, zvinogona kuti vaTrump vazowanikwa vaine mhosva.
VaFrank Guni vachitaura vari muWashington neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi vatori venhau vari kutarisirwa kuita musangano nevamwe vakuru muhurumende kuziya mamiriro ezvinhu mukutorwa kwenhau munyika. Sangano reHarare Residents Trust rinoshora kurambidzwa kwaitwa vanhu kushandisa magetsi mukudziisa mvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Só com isso.